Vatongi vedari repamsoro vaviri, vanotwa Joseph Musakwa nava Owen Tagu, nasi vatura mutongo wekuti ana chiremba vapiwe mbatya dzekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 pavanenge vari pabasa. Izvi zvinotevera chikumbiro chakasvitswa kudare iri nesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, iro ranga richichema-chema kuti ana chiremba nevakoti vazhinji havana mbatya dzekuzvidzivirira dzakakwana pavanenge vachiita basa ravo, zvavanoti zvinovaisa panjodzi yekubatira chirwere cheCOVID-19. Mutongo waturwa nedare uyu watambirwa nemufaro nemunyori musangano iri, Dr. Norman Matara.
Tiri kugamuchira nemufaro zvabuda mudare, nekuti vakwanisa kuapprova zvimwe zvezvanga tichikumbira, zvinova izvo kuti machiremba, manesi, mafamasisti nevamwe vose vanoshanda muzvipatara nemumakliniki ehurumende vange vachipiwa mbatya dzinovachengetedza from chirwere cheCOVID-19, uyezve kuti ivavo vanoshanda muzvipatara vange vachitestwa nekuscreenwa for chirwere ichi, nekuti tiri kuona kuti chinge chichiafecta vanhu vanoshanda muzvipatara zvakanyanya. Chimwezve changa tiri kuda ndechekuti manhamba ematest ari kuitwa muZimbabwe awedzerwe. So koti yabvuma kuti Minister of Health inofanira kutenderera kusanganisira kupinda mudzimba yavanoti door to door vachitesta vanhu, kunyange munhu asina tinoti masigns and symptoms, nekuti pari zvino vanga vachitesta munhu anenge arwara chete. But isusu kuti chirwere ichi chinogona kutora mazuva 14 usina kuratidza masigns and symptoms. Saka tiri kuti kunyange munhu asiri kurwara ari kunzwa zvakanaka ngaatestwe futi kuti tizive kuti ane zvirwere ichi here.
Vatongi ava vaturawo mutongo wekuti mapurisa asashungurudze vanhu vachange vachifamba panguva iyo nyika yakavharwa. Izvi zvinotevera chikumbiro chakasvitswa kudare iri naamai Lucia Masvondo vekukaroi, avo vanoti vakarumiswa nembwa nemapurisa ayo airambidza vanhu kufamba panguva ino nyika yakavharwa kwamazuva 21 nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Rimwe remagweta amai Masvondo vaJeremaya Bhamu, avo vanoshanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vati vafarawo nemutongo uyu.
Changa chiri pamberi pedare, changa chiri chekuti mukucherechedza mutemo welockdown, mapurisa, masoja nevose vari kunzi vange vachibatsira pakucherechedzwa kwemutemo uyu ngavachengetedze kodzero dzevanhu, ngavaremekedze kodzero dzevanhu, vasiyane netsika yavari kuita yekuti vakasvika pane vanhu votanga kuvarova, kuvaimbisa, kuvaitisa toitoi nedzimwe tsika dzakadaro dzinozvidza kodzero dzevanhu.
Pane imwewo nyaya yanga iri mudare yakanangana nechirwere cheCOVID-19, mumwe mugari wemuHarare vamufundo Mulilo pamwe nenhengo inomirira Harare North muparamende vaRas Markham vasvitsa chikumbiro chekuti veruzhinji vapihwe chikafu, mvura pamwe nemari kubva kuhurumende zvokuti vabatsirikane panguva iyo veruzhinji vasiri kubvumirwa kubuda mudzimba. Vasvitsa chikumbiro ichi kudare gweta revaviri ava vatendai biti vati kuwana chikafu nemvura ikodzero dzinosungirwa kuti hurumende izadzise.
VaMulilo navaMarkham vanga vachirwira vanhu kuti vanhu zvavanzi lockdown vasaende kumabasa ngavachipiwa mari yekuti vatambire vasingaende kubasa, ngavachipiwe chekudya izvo vasiri kuenda kumabasa, ngavachipiwa chekumwa izvo vasiri kuenda kumabasa, because bumbiro remutemo riri pakodzero yeupenyu, riri pakodzero yeutano. Soko vaMulilo navaMakama vanga vachiti mukangotibvarira mumba chete sembeva, musingatipe mari, musingatipe chekudya, tinyangobuda tinotsvaka mari. Saka kana tabuda taakuzvikompromisa futi utano hwedu. So kuti utano hwedu hurambe hwakadaro, tipei mari, tipei chokudya, tipei mvura, tipei rolamio.
Asi magweta anga achimirira hurumende ayo anga achitungamirwa navaPeter Garwe anga achipikisa chikumbiro ichi achiti hurumende yakatotora matanho ekuwanisa veruzhinji chikafu nemvura kubudikidza nebazi rezvemagariro everuzhinji pamwe nekutongwa kwematunhu. VaGarwe vati bazi rezvematunhu rakataudza makanzuru ose munyika kuti awanise veruzhinji mvura yakachena, uye vatiwo bazi rinoona nezvemagariro evanhu ritori mubishi kupa chikafu kuvanhu. Asi vabiti varamba vakatsika kuita madziro vachiti zviri kuitwa zvese izvi zvinofanira kuitwa pane mutemo unopa bazi rezvemari simba rekuburitsa mari yakanangana nechirwere checovid-19 zvichakadai vatongi vedare vati vanoda nguva yekumboongorora zvasvitswa kudare vasati vatura mutongo wavo muzuva ravasina kutara chirwere checoronavhairas chauraya vanhu vatatu muzimbabwe pari zvino uye vanhu vanosvika zana nemakumi maviri pasi rose vafa nechirwere ichi icho chakatangira kuchina gore rapera sezvo pasati pava nemushonga unokwanisa kurapa chirwere ichi vanhu vari kukurudzirwa kugara mudzimba dzavo vasingaendi kumabasa kugara vakageza maoko avo uye kuti munhu ange ari pake ega pasina kumanikidzwa nevamwe kana kuti physical distance ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi